Vachiparura zvakabuda muongororo yavakaita pasarudzo dzemabyelections dzese dzakaitwa muna 2019, vanoona nezvekufambiswa kwebasa muERC vaSolomon Bobo Spunu vati ongororo yavakaita inoratidza kuti uwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota huri kudzikira kana zvichienzaniswa nevanhu vakanyoresa kuvhota muna 2018. Vati kunyoresa kuvhota kunoitwa nguva yese zvisinei kuti kune sarudzo here kana kuti kwete, asi vanhu havasi ita izvi. Vati mumatunhu emutoko nemarondera makanyoresa vanhu 20 chete, mumatunhu echegutu nesanyati makanyoresa vanhu 10 chete, uye kugoromonzi hapana kana munhu mumwe chete akanyoresa kuvhota gore rese.
Saka izvi zvinoratidza kuti pane matambudziko atiri kusangana nawo pakuregista vavhoti, kuratidza kuti hakuna information yakakwana, vanhu havasi kunokokerwa kana kunge vachipiwa yatingati information muchirungu, kureva kuti havasi kudzidziswa. Vanofanira kunge vachivadzidzisa zvakafanana nemaorganisation anozvimirira oga, mapolitical parties avanofamba nawo ivo veelectoral commission pamwe chete, kureva kuti basa iri riri kumashure zvizhinji.
VaBobo Spunu vati izvi zvinoreva kuti komishoni yesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, masangano anoshanda akazvimirira pamwe nemapato ezvematongerwo enyika, haasi kushanda nemazvo kupa vanhu dzidziso munyaya yesarudzo. Vati ZEC, mapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anokurudzira vanhu kuvhota chete panguva yesarudzo. Vati uwandu hwevanhu vanovhota hunogona kukwira zvakanyanya kana izvi zvikaitwa nguva yese. Vatiwo imwe nyaya isina kujeka inyaya yekutarwa kwemiganhu yemaconstituency nemaward ekuvhotera, uye zvakakosha kuti zviitwe pajekerere kuitira kuti zvisazokanganisa veruzhinji musarudzo dzinotevera.
Tiri kukurudzira kuti vange vachiramba vachiita atingati maconsultations kana kuti kubvunza kutsvakurudza kune vanhu vavanoshanda nawo, mapolitical parties, magovernment departments, mapoka egovernment akasiyana siyana, maorganizations anoshanda akazvimiririra macitizens vagari vemunyika, vange vachibvunzwawo vachiisa pfungwa dzavo, nekuti ndo vachazenge vachishanda nemaboundaries iwayo anenge agadzirwa neZimbabwe Electoral Commission.
Imwe nhengo yeNational Executive yebato guru rinopikisa reMDC Alliance uye vaimbove munyori anoona nezvesarudzo mubato iri vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti ZEC inofanira kufambirana nenguva nekushandisa michina yechizvino zvino kuitira kuti vanhu vakwanise kunyoresa vari kudzimba dzavo.
Zviri kuitika izvi iZEC iri kuporonga basa, iri kutadza basa nevune. ZEC haisi kufamba nenguva kuti tinge tichiregista vanhu tichishandisa e-registration. Kune dzimwe nyika dzakaita seana America nana South Africa vatsvaga zvidobidobi nezvakuita kuti vanhu vakwanise kuregista kuvhota. Munomu vari kungomira vachikune COVID. Inyaya yekusada kutevedzera bumbiro remutemo, inyaya yekuda kuti vanhu vanoramba vachivhota vange vari vashoma.
VaMafume ndivo meya veHarare pari zvino. Asi mukuru wekufambiswa kwesarudzo muZEC vauto Ilesila Igwana vati pari zvino mutemo wesarudzo unosungira kuti munhu aende kumahofisi avo kuti andonyoresa, sezvo munhu achifanira kutorwa mifananidzo nemafingerprints. Vati nekuda kwaizvozvo vanhu havakwanisi kunyoresa kuvhota vari kumba kana kumahofisi avo pasi pemutemo wenyika. Kana yave nguva yesarudzo, ZEC inovhura nzvimbo dzakawanda dzekunyoresa kuvhota muzvikoro nemahofisi ehurumende munzvimbo dzakawanda munyika yese. Hatina kukwanisa kunzwa divi reZANU PF panyaya iyi, asi munyori anoona nezvekufambiswa kwebasa mubazi revechidiki mubato iri vaMavuto Moyo vati bato ravo rinogara richikurudzira nhengo dzaro kunyoresa kuvhota zvikuru sei vechidiki.
So this is a chance for the young people to register in their numbers and to vote for ZANU PF.
Ongororo yeERC inoratidzawo kuti vanhu vekumaruwa vakawanda vanonyoresa kuvhota kudarika vanhu vemumadhorobha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.